Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi, uri musi wemuvhuro, ndira 16, 2023. Makatirira kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pane complaints raised kunzi madzimai anga achibatwa zvisina kunaka nemapurisa vachibatwa zvisingatenderwi nemitemo. Zvakare zvanzi mapurisa akavasunga anga akadhakwa.
Mapurisa opomerwa mhosva yekumbunyikidza nekubata-bata zvisina kukodzera. Madzimai nenhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kubudiriro nemusi wemugovera. Mapurisa anoti aive mutikitiva weCID Jason Muvevi, uyo akauraya vanhu vatatu kuwedza, asungwa achida kuedza kutiza achienda kuMozambique. America yorangarira gamba rekurwira kodzero dzevanhu Martin Luther King nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri wemukobha mudare reparamende uye varivo vakafanobata chigaro chemurongi wemabasa mubato rinopikisa Residents Coalition for Change vaAmos Chibaya nedzimwe nhengo dzebato ravo makumi maviri nevana vakasungwa nemusi wemugovera mumusha wevazhinji webudiriro muHarare vamiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi vachipomerwa mhosva yekuungana nechinangwa chekuda kukuridzira mhirizhonga. Gatidzwei zvakawanda kubva kumutoreri wenhau Frank Chikore, uyo angari mudare nhasi.
Vachibaya nevamwe vavo makumi maviri nevana kusanganisira mwana ari pasi pemakore gumi nemasere vamiswa pamberi pedare ramajistrate muHarare nhasi vakaudza mutongi wedare kuti havana kubatwa zvakanaka nemapurisa. Rimwe remagweta evasungwa ava vaChris Mike vaudza dare kuti vasungwa ava vakashungurudzwa vari muusungwa.
Vari kunzi vakaungana pane imwe imba kubudiriro vaine chikonzero chekukonzera mhirizhonga. Saka vari kunyunyuta kuti havana kubatwa zvakanaka, vakanyimwa chikafu, havana kupuwa mukana wekuti vatarire magweta avo, zvakare rimwe gweta rakatorohwa.
Vamhike vaudza dare kuti mamwe madzimai akabatwa-batwa zviri kunze kwemutemo nemapurisa akavasunga kubudiriro anonzi akanga akadhakwa. Izvi zvatsinirwa nevakafanobata chigaro chemutauro weTCCC muzvare Fadzai Mahere.
Zvakare pane macomplaints raised kunzi madzimai anga achibatwa zvisina kunaka nemapurisa vachibatwa zvisingatenderwi nemitemo. Zvakare zvanzi mapurisa akavasunga anga akadhakwa aiva.
Mutongi wedare amai Yokaidzuda vati hurumende yeferefete zvichemo izvi uye nyaya iyi igodzoka kudare mangwana apo mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaGeorge Garauzive vakatarisirwa kuenderera mberi nekupa zvikonzero zvavo zvekuti sei vasiri kutambira kuti vasungwa avapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. VaGarauzive vaudzawo dare kuti vamwe vagari vemubudiriro vari kuda kusungwa nenyaya iyi vakaita semumiriri webudiriro muparamende vaCosta Machingauta havasati vasungwa. Vatiwo vasungwa ava vanogona kupara dzimwe mhosva kana vakaburitswa muusungwa uye vanogona kutiza. Amai Dzuda varamba chikumbiro chokuti mwana mudiki ari panyaya iyi abviswe munyaya iyi asi vamuisa mumaoko yehama dzake kuti atongwe achibva kumba pasina mari yechibatiso yaabvisiswa. Vatsigiri veTCCC pamwe nevatori venhau varambidzwa nemapurisa anga akapakatira zvombo kupinda mudare. Izvi zvashorwa nemumiriri wehighfields muparamende vaHappymore Chidziva avo varambidzwawo kupinda mudare.
Aiwa, tinoona kuti mapurisa akuramba achitosenzeswa nehurumende ZANPF kutsvanyirira vanhu nekuti nyaya yedare dare rinofanira kuti munhu apinde akasununguka achiwana hama dzake dzichiteerera nyaya kwete kuita sekuti yava kwakutongwa vanhu vane mhosva hombe dzavakapara pasina mhosva iripo nekuti mhosva iyi haiexisti yekuti makawanikwa muri pamba penyu makaungana vaakurambidza vanhu kuungana padzimba here
vachibaya nevamwe vavo vakasungwa nemugovera vachiita musangano pamba pemumiri webudiriro muparamende vakosta machingauta rimwe remagweta evasungwa ava vakudzaikadzere vanonzi vakarohwa nemapurisa pavakaenda kunomirira vasungwa ava pakamba yemapurisa kubudiriro kwakare vakadzere vanonzi vakakuvara ruoko mushure mekurohwa uku uye vakazoiswa plasta paruoko urwu vakambochengetedzwa nemapurisa nezuro pavakaenda kunomhanara nyaya iyi vakapomerwawo zvakare mhosva yekuita zvisina maturo uye vakatarisirwa kumiswa pamberi pedare nechina ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore
Vaimbova mutikitiva weCentral Investigations Department kana kuti CID vaJason Muvevi avo vari kupomerwa mhosva yekuuraya vanhu vatatu kusanganisira mumwe mukuru wemapurisa paWedza kuMashonaland East vanonzi vabatwa nemapurisa ekuMozambique nhasi mangwanani vanonzi vange vakuda kupinda munyika iyi mutori wenhau Frank Chikore anoti panyaya inotevera
Gwaro raburitswa nemapurisa rati vamuvhevhi vasungirwa muMozambique uye gwaro rimwe chetero rati vamuvhevhi vasungwa vachiedza kupfuura pamuganhu weZimbabwe neMozambique asi pamavhidhiyo ari kutenderera pamadande mutande pari kuratidza vamuvhevhi vachisungwa netambo kuMozambique taedza kubata mutauriri wemapurisa vapounyati uye vanga vasiri kudayira nharembozha yavo kuti tinyatsonzwisisa kuti vamuvhevhi vabatirwa papi chaipo Zvichakadai, mapurisa azivisa mazita evanhu vakafa mushure mekupfurwa navamuvhevhi. Vanhu ava vanoti vaCrispin Mubvana kaNerusine vane makore makumi matanhatu nemaviri ekuberekwa vachibva mubhuku rekwaZinzombe kuWedza, Inspector Maxwell Hove vepakamba yemapurisa yeWedza pamwe navamunashe Mujani vane makore makumi maviri vanobva mubhuku rekwaMujani kuWedza kwakare. Mapurisa azivisawo kuti mumwe mupurisa akakuvara anonzi Detective Constable Tendai Mugova. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti nyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi yave kupa kuti kugadzira zvinhu kudhure kune vemaindustry zvichipa kuti vapedzisire vodhurisa zvinhu zvavanotengesa kuruzhinji kana kuSouth Africa kunotengwawo zvekudya zvakawanda neZimbabwe kune dambudziko guru remagetsi Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vari kukurudzirawo kuti nyika itsvage dzimwe nzira dzekugadzira mhando dzemoto kuti dambudziko iri ripere muzvinafundo Mutuli Ncube vanova gurukota rezvemari vakatiwo vari kuda kuisa parutivi mari inosvika biriyoni imwe chete yemunyika kugadzira magetsi kubva kuzuva kana kuti sola Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 navakuchera.
Ichokwadi, ndingangoti pane zvinhu zviviri zvitatu zvabatana. Chekutanga ndichocho chekuti dhora remuno riri kuramba richitonha rinova ndiro riri kunyanya kushandiswa kutenga chinhu. Chechipiri, value added tax yakakwira kutanga mwedzi unowu kubva pa14.5% kuenda pa15%. Zvoreva kuti zvinhu zvatokwira mutengo nekuti vanenge vachipfuudza mutengo kuti iende kana makosi kuti aende kuna konsuma. Chechitatu chaitika ndechekuti paimbovawo nemukana weduty free waishandiswa nevanhu kutenga zvinhu kudzoka nyika. Saka iwo mukana weduty free unenge wakavharwa zvakare.
Zvamira zvakadai veruzhinji vari kuzvitambira sei?
Veruzhinji vari kuramba vachinecheka uye tingangoti cost of living yavo iri kuramba ichiwedza, asi yatingati standard of living kana mararamiro ari kuita vanhu ari kuramba achiderera, nekuti vanhu vachakwanisi kutenga zvinhu zvavanongatifanira kunge vatishandisa muupenyu. Zvinofanana nemafuta ekubikisa, zvinofanana neupfu dzimwe nguva. Saka vanhu havachakwanisi kuti zvakafanana netsvingo nevana vana vechikoro havachakwanisi kutenga zvinhu izvozvo, zvinochizokonzera kuti paite matambudziko.
Zvii zvingaitwe nehurumende kuti tione zvichigadzirika?
Pane zvinhu zvinofanira kuitwa, yatingati izvi immediate term, yani tingati inzi long term. Saka mune ramangwana tinofanira kugadzirisa maindustry edu kuti anga achikwanisa kugadzira zvinhu muno muZimbabwe. Asi munoona kuti dambudziko rero riripo nekuda kwekuti hatina magetsi akakwana uye petrol yacho iri kudhura. Saka pane zvinhu zvakawanda zvinofanira kugadziriswa, zviri mukugadzirwa kwezvishandiswa zvinodiwa muno muZimbabwe. Chechipiri, ndinofungidzira kuti vanhu vanofanira kuramba vachibvumidzwa kutenga zvinhu kunze kwenyika kuti zvive munomu kusvika tazogadzikana. Then chechitatu ndechekutiwo tistabilize mari yedu kuitira kuti dhora risaramba richitsvera.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Gore rega rega muvhuro wechitatu munandira, nyika yeAmerica inocherechedza zuva reMartin Luther King Day. America inotora mukana uyu kurangarira mabasa akabatwa negamba munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu iri. Kuti tinzwe zvizere nezviri kuitika muAmerica, Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vazhinji vanoti zuva reMartin Luther King Jr. Day rinounza ndangariro pasi rese dzemabasa akabatwa navaKing, avo vakasiya nhoroondo pasi rino yekurwisana neudzvanyerere nekurwira kodzero dzevatema. Muzvinafundo Elliot Masocha, vanodzidzisa pachikoro chepamusoro cheDevry University kuOhio, vanoti vaKing vakaita mabasa makuru munhoroondo yenyika yeAmerica.
Dr. Martin Luther King Jr. vane zuva ravo rinocherechedzwa musi womuvhuro January 16. Wanga ari mutauri watingati spokesperson weorganization yecivil rights movement muno muAmerica, organization yairwira vakodzero dzavanhu vatema muno muAmerica munomu. Saka izuva rinorangarirwa zvikuru nokuti vanga vasingati vanhu varovane, asi kuti vava nedzidziso yekuti aiwa tinogona kupesana asi tichinge tichibatana zvakanaka.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuNebraska, mufundisi Eva Mudambanoki, vanoti zita ravaKing rine nhoroondo inonetsa kukanganwa.
Zuva raMartin Luther King Jr. Izuva rakakosha muAmerica nekuti tiri kutaura nemuroti akashandiswa naMwari. Munozwisisa kuti upenyu hune urongwa hwaMwari, kana kuti muchirungu madestiny or purpose. Saka Martin Luther akasarudzwa naMwari waizwi pakati pevanhu munguva yake, achitaura achiti ndine chiroto chekuti mumakore achauya etari kozvino vanhu vaizenge vakuwadzana, varungu nevatema nemarudzi vachigarisana pamwe chete. Saka tinorikoshesa nekuti izuva iro tinorangarira kuroteswa kwake neizvo akaita.
Murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dondo vanoti semudzimai wechitema muAmerica vanotora mukana wanhasi kurangarira mazwi ekurudziro aipiwa veruzhinji navaKing.
Ndinorangarira kunyanya quotation yavo yavanotaura nenhau dzokuti freedom haifi yakapiwa, rusununguko harifi rwakapiwa nemudzvanyiriri, asi kuti vari kudzvanyirirwa ndo vanotofanira kuti vatodimanda kusadzvanyirirwa nevanenge vachivadzvanyirira. Saka inini ndicharisa Dr. Martin Luther King Jr. tichivapemberera, ndinotarisa kwandiri kugara nekwandakabva, ndichiona zvinhu zvakafanana zvinoendera nemaererano ekushayiswa rusununguko. Freedom of speech, freedom to vote, freedom to choose the party you want to choose, freedom of expression. Aya ndo mafungiro angu ndikasarisa nemapemberero atinoita Dr. Martin Luther King.
Mufundisi wekereke yeCovenant International Church, Pastor Rebecca Makai, vanotiwo kunyangwe muchitendero samufundisi wekereke yeBaptist Church vaKing vakasiya nhaka yakakosha.
Tiri kutaura tarisa zuva ranhasi tichitarisa chidzidzo chatingada kuti tione kuti tingadzidzeiko mune kubata kwakaitwa nava Martin Luther King. Tinonzwisisa kuti vakaita yatingati pachirungu impact kuvanhu nekuda kwezvinhu zvinenge zvishoma kana zvatingati zvakati wandei. Katungamirira vanhu kutsvaka kutaurirana vatema nevachena pasina mhirishonga.
Masangano aimiririra vashandi emalabor unions muno muAmerica ndiwo akatanga kukurudzira kuti vaKing vacherechedzwe nezuva rezororo. Mushure mekushaya kwavaKing nengo dzeparamende vaJohn Conyers naSenator Edward Brooke, vakaisa bhiri kudare reCongress kuti zuva rekuzvarwa kwavaKing riitwe zuva rezororo muAmerica. Dr. Martin Luther King vakaberekwa musi wa15 Ndira 1929 kuAtlanta, Georgia. Vakazopfurwa nepfuti vakafa musi wa4 kubvumbi kuTennessee muna 1964. Reverend King vaitungamira kuratidzira murunyararo kuti vatema vawane kodzero dzavo muAmerica. Muna 1964 vakapiwa mubayiro wakakosha pasi rose weNobel Peace Prize. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Ndini Evans Zininga.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakatsununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe murume anga ari pakati pevanhu vainge vachitsvagwa zvikuru nemapurisa emuItaly ari mukuru wechikwata chemafia Matteo Messina Denaro asungwa. Denaro ainzi ndiye aitungamira chikwata cheCasa Nostra Mafia uye asungwa pane imwe kirinika kuPalermo. Mapurisa anga ave nemakore matatu achimutsvaga. Matare akatunga Denaro asipo akabatwa nemhosva dzekuponda dzinodarika gumi kusanganisira kupondawo vamwe vachuchisi vehurumende vaviri vanoti Giovanni Falcone naPaolo Borsellino muna 1982. Denaro akamboti anokwanisa kuzadza nzvimbo inoradzikwa vanhu achiviga vanhu vaakaponda yembune. Hurumende yeBenin iri kupomerwa mhosva yekusataura chokwadi chizere panyaya dzekurwiswa kuri kuitwa nyika iyi nevanopfurikidza mwero. Benin iri kurwiswa nevanopfurikidza mwero veAl-Qaeda neIslamic State avo vadzikamidzi kunyika dzakaita seBurkina Faso, Niger neMali. Hurumende inoti iri kuita zvakakwana kurwisa vanopfurikidza mwero ava, asi vakawanda vanoti iri kutatarika. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira veruzhinji kuti vangwarire zvirwere zvemanyoka zvakaita sekolera munguva ino yekunaya kwemvura. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe chiremba Dr. Christian Marova vaudza Studio 7 kuti mwaka wokunaya unonza zvirwere zvemanyoka zvakawanda. Vaenderera mberi vachiti zvakakosha uye zviri nyore kudzivirira zvirwere zvichienzaniswa nekuzorapwa. Dr. Marova vari kukurudzira vanhu kuti vageze maoko nemvura yakachena vasati vabata zvekudya.
Tokurudzira kuti vanhu vanofanira kugeza maoko nguva dzose vasati vadya zvokudya nemvura yakachena, neyatinoti running water, nesipo nemadota kana kune vari kumamisha vanogona kunge vashaya sipo. Tinokurudzira zvekare vanhu vageze maoko pese pavanobva kushandisa zvimbuzi kana matoilets, uye pese pavanokwazana nevanhu vanokurudzirwa kunzi vange vachigeza maoko. Tinokurudzira zvekare kuti vanhu ngavadye chikafu chakabikwa zvakanaka uye chiri kupisa. Kana zvokudya zvava kudyiwa zvaiswa patafura ngazvivharwe kuti zvisarohwe nemhepo, zvinozoita kuti nhunzi dzisamhare zvekare, nokuti nhunzi dzinobatsira pakutapikirwa kweutachiwana kubva kune umwe munhu uye uchienda kune chikafu chedu chatinenge takaisa patafura. Tokurudzira zvekare vanhu ngavamwe mvura yakachena yatinoti boiled, kana mvura yakaboiliswa, mvura yakatreatwa. Tine zvakada sana water guard vatogona kushandisa pakutreata mvura iri kuti ichene.
Vakurudzirawo kuti zvakakosha kuti vanenge varwara vaende kuzvipatara nekukurumidza.
Chakakoshesa ndechekuti munhu akurumidze kunoona machiremba kana kuenda kumakliniki kuti apiwe mushonga nekurapwa zvakanaka kuti zvirwere zvisarambe zvichipararira uye munhu asafe.
Vasimba rashe James Tafire Nyika vanotungamirira sangano rinomirira vana mukoti vanoshanda mumakanzuru munyika reZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union vatiwo zvimwe zvinoratidza kuti munhu abatwa nechirwere chemanyoka zvinosanganisira kuita tsvina yakaita mvura.
Chinhu chinonzi diarrhea kureva kuti munhu anenge aita manyoka katatu anenge mvura. Izvozvo zvinokonzeresa kuti mumuviri memunhu azenge achiita dehydration. Saka masaini nezimptoms mamwe atinoona ndeyekuti munhu anoita anonzi masangani eyes, kureva kuti maziso anogona kuwira mukati. Takatarisa skini yake tikaidhonza, inogona kunge yakudhonzeka zvekuti unoona kuti uyu munhu ari kurasa mvura yakawanda.
Vawedzerowo vachiti nekuda kwekuti pombi dzesuweji dzave kugaropotika mumadhorobha, nguva yekunaya inowedzera njodzi yekupararira kwezvirwere zvemudumbu sezvo mvura dzetsvina dzichikukurwa dzobatana nemvura inogona kunwiwa neveruzhinji. Vatafire Nyika vatiwo zvakakosha kuti makanzura awanise vanhu mvura yakachena, vachitiwo zvipatara zvinofanirwa kuva negadziriro yekurwisa zvirwere zvemanyoka.
Ngakunge kune zvese zvekushandisa, tiri kutaura magloves, tiri kutaurisa kuti pane mvura dzinoiswa mumuviri, dzinoiswa nemutsinga, dzinoita kuti vanhu vange vachizorarama especially pakorera.
Asi makanzura akawanda anoti haana mari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura, uye kudzimwa dzimwa kwemagetsi kuri kupa kuti kuwanisa veruzhinji mvura yakachena kunetse. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vatenda kuti zvirwere zvemanyoka zvakaita sekorera netyphoid zvinowanda nguva ino yekunaya kwemvura. Vatiwo bazi rezveutano rakatutora matano ekugadzirira kurwisa zvirwere zvemanyoka izvi.
Tapinda mumwaka wemvura sikuona mvura yekunaya zvikuru. Bazi reutano rekwevana ratenga iro mishonga nezvinoshandiswa neveutano kuti vavaongorore zvirwere izvi zvakafanana netyphoid nekorera. And pari zvino tingatoti kana vanatoti madiarrheal kits such as IV fluid, antibiotics teams neother materials zvakatotengwa zvavapo.
Vamujiri vakurudzirawo veruzhinji kuti vatevedzere matanho anotaurwa nebazi rezveutano mukudzivirira zvirwere zvemanyoka.
Tingakurudzire zvakanyanya kuti vanhu vashandise mvura yakanaka yatikati safe water, kugeza maoko nezvimwe zvatingati hand hygienic measures vanofanira kunge vachizviita nguva dzose, kwete kuti vanhu vanonotora mvura murwizi rwuri kuverera ndo yamvura yekumwa, ndo mvura yekubika, kwete.
Chirwere chekolera chakauraya vanhu vanodarika zviuru zvina muna 2008 kusvika 2009 uyewo zvinonzi vanhu vanodarika zviuru zana vakabatwa nechirwere ichi. Muna 2018 na 2019 chirwere chekolera chakaurayawo vanhu vanosvika makumi matanhatu nevapfumbamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Winky D, muimbi wemuZimbabwe asarudzwa kuve muimbi wechirume akakunda vamwe kuchamembe kweAfrica nekambo kake Happy Again mumakwikwi ane mukurumbira All Africa Music Awards kana kuti Afrima. Vamwe vaimbi vainge vachikwikwidzana naye kuwana mubayiro uyu vanosanganisira vekuSouth Africa vakaita saAris, Kabza, Desmol, Master G nevamwe. Winky D achangobvawo kubura damba refu rinonzi Yureka riri kutambirwa nevakawanda rine nziyo dzakaita saIbotso, Dzimba Dzemabwe, Sheka nedzimwe. Achinyora padandemutande rake reFacebook, Winky D atenda zvikuru vose vanomutsigira munyaya dzekuimba achiti izvi ndizvo zvinomupa simba.
Binga ya imbo zvichaira patonazi bati yakasheka sheka yakasheka yakasheka handisi kufeka cheka mcheko yakapeka sheka yakasheka yakasheka aiva mahora vachirola nezvibora sheka yakasheka yakasheka nhasi ndamstoka mastreets yamuna zvamaona sheka yakasheka yakasheka binga yanga iri mbada takazamba muka iri katsi yasheka sheka yasheka takatodzokera kuzero ko iri kungobata gozi Yasheka yasheka yanga iri yema nazuva kuti rinenge pezi yasheka sheka yasheka aizi dzina masenzi ndosaka yakuwanza zvimastani yasheka sheka yasheka yanga iri kunoka chachi kiti aitoka yakuti acharamba nechimuti peshamisika senge zvimashiri piti kusheka zvekuzosheka pakurarira mabudzi mfada baby aitsarara ada nyangwe ramunoti rinodada aichapura magida astreets amunyudza achakwanisa kudzidza pageto tamurida kupisa maminitso mbasa vepa maisi famba muchinyepa zvabuda pachena machepa binga yaimbo zvikaira patonazi bati yakasheka sheka yakasheka yakasheka handisi kufeka cheka mcheko yakapeka sheka yakasheka yakasheka aiva mahora vachirola nezvibora sheka yakasheka yakasheka nhasi ndamstoka mastreets yamuna zvamaona sheka yakasheka yakasheka
binga yanga iri mbada takazamba muka iri katsi yasheka sheka yasheka takatodzokera kuzero ko iri kungobata gozi yasheka sheka yasheka yanga iri yemabhenzi
nako kambo sheka kubva kuna Winky D na Enzo Ishao. Tichiti makorokoto kuna Winky D nechikwata chake cheVigilance nekuwana mubayiro wepamusoro. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekusungwa nekurowa uye kumbunyikidzwa kunonzi kwakaitwa nhengo dzebato rinopikisa Recipients Coalition for Change idzo dzakasungwa nemusi wemugovera kubudiriro muHarare. Vateereri, musakanganwe kuti kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibate na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. mapurisa opomerwa mhosva yekumbunyikidza nekubata-bata zvisina kukodzera. Madzimai nenhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kubudiriro nemusi wemugovera. Mapurisa anoti aive mutikitiva weCID Jason Muvevi, uyo ari kufungidzirwa kuti akauraya vanhu vatatu kuwedza, asungwa ave kuda kuedza kutizira kuMozambique. America yorangarira gamba rekurwira kodzero dzevanhu Dr. Martin Luther King. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina PJ muchinzwa nhau dzeIsindebele.